Vashara pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre apo panga pachirangarirwa magamba enyika nhasi vamunangagwa vati yave nguva yekutarisa upfumi hwenyika sezvo sarudzo dzakapfuura.
As I stand before you today, therefore, I see a nation of heroes, a nation of warriors, a nation of peacemakers.
Tsvakati July makasumuka mukataura zvine mutsimo. Makaradza pasi rose kuti tinokwanisa kunge tichagarutsigiro semapato murunyararo tisina mhere mhere. Mamwe wemapato edu anokwikwidzwa aita kwikwidzwa navo vakatsvagwawo rutsigiro rwavo pasina mhere mhere. Ende titarise mberi tichivaga nyika yedu murunyara. Hatifani kunge tichitarisa zvemika mupinyi zviri mumashure zvekuti tivamwe tichitarisa zvemakoti zvematare achiripo ndichoda aita vaga nyika yedu taenda mberi.
Rimwe gurukota rehurumende yava munangagwa vasupamandi wanzira vati chakakosha ndechekuti hurumende ione kuti vechidiki vaenda kumabasa uye maindastiri avhurwa zvavati ndirwo rugare rwakarwirwa nemagamba enyika muhondo yechimurenga.
Chakakosha kuti tipe vanhu mikana. Economy haivakwe negovernment, economy haivakwe namaminister, economy haivakwe nemaMP, inovakwa nevanhu vanotsvaga mari, mabusinessmen. Ivavo vanofanira kupiwa mikana yakakodzera kuti vakwanise kuita mari dzavo. Vanofanira kuvhurirwa madoo kuti vaite mari zvisina tsvete. Vanofanira kugadzirwa mitemo inokurudzira mabasa avo, inoita kuti vakure. Kukura kwamakambani ndo kukura kweekonomi, ndo kuvandudzwa kwamabasa, ndo kugadzirwa kwemigwagwa, ndo kugadzirwa kwetelecommunication. Saka ndomunga kuti zvakakosha hurumende ichingopinda itsva kuti igadziridze nyaya yemapolicies ekukuencourage vanhu kuti vapinde mubabasa ekuita mari.
Chipangamazano chava munangagwa vaChristopher Mutsvangwa avo vakakundwa musarudzo yemumiriri weNorton muparamende vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vari kukwikwidza zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kumatare vanofanira kusiyana nenyaya dzekumatare voya voshanda pamwe chete navo mukusimudzira upfumi hwenyika.
Zimbabwe ndeyedu tese. Vachamisa kana makundwa muda kutonga sei nyika yamunenge musina majority kuparamendi. Asi munongoti musi wamasarudzwa mobva madizorova paramendi todzokera kuti kumaelection. Hazvigoni makaruza kuparamendi makaruza chibatanai nevamwe. Nzvimbo yenyu imo muZimbabwe chigaro chenyu chirimo hapana pamunoshayiwa patinokwana tese. Tobatana tomboisawo pfungwa dzekuti kurwira zvekutonga munyika handizvo zvine basa chete asi kuri tivake ikonomi.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati hapana chingafambe munyika munyaya dzeupfumi kana paine makakatanwa ezvematongerwo enyika.
Upfumi hwenyika hauvandudzwi nehurumende ine vanhu vari kuti mukati meZimbabwe vachiri kunyunyuta nenyaya yesarudzo. Saka hazvitibatsiri kuti isusu titi ngandihandei kumberi nenyaya yebudiriro tisati tagadza nyaya yesarudzo, nekuti nyaya yesarudzo inyaya iri pakatikati kana kuti panhoso penyaya yekuti zvingafamba sei munyaya yebudiriro yenyika. Sarudzo dzinoitirwa kuti pange pachiwanika hurumende inodiwa nevanhu, hurumende inotsigirwa nevanhu, hurumende zvakare inotsigirwa nevari pasiriesi. Kana tisina kuita izvozvo izvi hakuna kwatiri kuenda, hakuna kwatingakwanisa kuenda kana tisati takwanisa kugadzirisa nyaya kuti sarudzo dzeZimbabwe dzakaitika muna 2018 dzive dzakachenurwa. Saka nyaya yaiitwa navachamisa kukoti inyaya yakakosha zvikuru.
Nhasi kuHeroes Acre kwanga kuine vanhu vashoma zvichienzaniswa nezvinomboitika makore apfuura, asi kwanga kwakazarisa nemauto nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.